Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vafumobata jongwe muromo nhasi kuenda kuMozambique kumusangano wechimbi-chimbi weSADC Troika vachinozeya nzira dzekubatsira kupedza matambudziko akatarisana nenyika iyi. VaMnangagwa vasangana ndokukurukura nevamwe vatungamiri vedzimwe nyika dzinoumba Double Troika iyo ine mutungamiri weMozambique vaPhilip Jacinto Nyusi sasachigaro wayo, Dr. Lazarus Chakwena vekuMalawi, vaHussein Ali Mwinyi vekuTanzania pamwe nevatungamiri venyika dzinoumba bazi reOrgan on Politics, Defense and Security Cooperation vanoti sachigaro vaMokgweetsi Masisi vekuBotswana navaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa. Mugwaro raziviswa zvabuda mumusangano uyu munyori weSADC vaStegumena Lawrence Tex vazivisa kuti vatungamiri venyika vari kushushikana zvikuru nekuurayiwa kuri kuitwa vanhuwo zvavo, madzimai nevana nevanopfurikidza mwero veEl Shabaab. Vatexi vati nokudaro musangano weDouble Troika wati paitwe musangano wechimbi-chimbi weOrgan Troika Summit musi wa29 kubvumbi uyo uchazeya matanho achatorwa kumisa hondo iri kukonzera nevanopfurikidza mwero ava. Gweta uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vati vanga vachitarisira kuti musangano uyu ubude nechisungo chakajeka chekuyamura Mozambique kwete kunonokera kwavari kuita vanhu vachifa.
Unofanira kuti ubude nezvinhu zvakajeka zvekutaura kuti sangano reSADC rava kunopinda muCabo Delgado kuti ribatsire kuchengetedza upenyu hwevanhu, kuti vanhu vasarambe vachipondwa, vanhu vasarambe vachitiza, vakwanise kudzokera mudzimba dzavo, nekuti vazhinji iko zvino vava kurarama vari mumatende vachipuwa chikafu nemasangano akazvimiririra vasingagone kudzokera.
VaMavhinga vationgororo yavaita yakaburitsa pachena kuti vanhu vakawanda vari kutyorerwa kodzero dzavo nevapanduku veEl Shabaab pamwe nemauto eMozambique.
Uyezve mauto eMozambique pavanenge vachiedza kuti varwise vapanduki ava vari kukonzerawo mhirizhonga yakanyanya nekusaremekedza kodzero dzevanhu, vari kupambawo vachirova vanhu, vachishungurudza vanhu vagari venzvimbo yeCabo Delgado vachiti varoda kuziva kuti ndiani ari kubikira vapanduki kana kuvachengeta mudzimba.
VaMavhinga vati chimwe chinoshamisa ndechekuti Mozambique haisi kubuda pachena kuti inoda ruyamuro rwedzimwe nyika here kana kuti kwete, asi zvichioneka pachena kuti mauto ayo haana simba rekukunda vapanduki ava.
Dzinoda kubatsira nemauto nezvimwewo, asi hurumende yeMozambique haisi kuda, asi zvakare haina simba racho, mauto ayo hayaakwanisi uori hwakanyanya zvekuti haikwanisi kuti ipedze dambudziko iri yega.
Mutauri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Khumalo vati havasi kunyatsofara nezvabuda mumusangano wanhasi nekuti SADC iri kunonoka kupindira panguva iyo vanhu vari kufa.
Asi hatizi kunyatsofara komunike yaburitswa nenhungamiri dzasangana nhasi Mozambique zvekuti ivo vari kutipa unzwi yevanhu vachaita ongororo vachiita technical groundwork. Tinoona izvi zvinhu zvichakwanisa kukanganisa dambudziko iri. Isusu tiri kunyanyoshungurudzika nenyaya yekodzero dzevanhu dziri kutyorwa, humanitarian crisis nekuramba vanhu vachifa.
Izvi zvatsigirwa negweta rinoona nezvekodzero dzevanhu munyika yeZambia vaMuleta Kapatiso, avo vanoti pamutemo nyika dzinosungirwa kuyamura imwe nekukurumidza kana yave kurwiswa nevapanduki.
SADC has a legal framework requires that whenever there is an attack, an armed attack on any member state or any party, there should be an immediate collective action. So it is actually a requirement under the SADC Pact.
Pane mutemo muSADC unoti kana paine nyika yakarwiswa nevapanduki panofanirwa kuita chiurirangwe nedzimwe nyika.
Mumwe mugari wemuMozambique amai Nzira D. Dausi vati madzimai nevasikana vari kubatwa chibharo mazuva ose.
We have women that do not know where are their children, where their husband and their partners. Our bodies are being used as the conflict army, as a kind of true rape.
Studio 7 anakukwanisa kunzwa zvimwe zvabuda mumusangano wanhasi kumutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba sezvo vanga vasiri kubatika panharembozha yavo. Asi pane mashoko ekuti SADC yawirira nawo kuti ipe Mozambique rubatsiro rwezvikwanisiro izvozvi panguva iyo mumwe musangano uri kurongwa kuitwa. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vangangosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe kana kuti 700,000 vakatizira misha yavo mudunhu reCabo Delgado vachityira upenyu hwavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.